Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 19/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti kubva zvatanga lockdown vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa izvo vanoti zvichiri kungoenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141 zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 5378. Nezuro vanhu vanoita makumi manomwe 70 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi matanhatu nevasere 67 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe vatatu vakadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi manomwe nevanomwe 77. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevasere 28 vafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu remasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine zana nevashanu 4105. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare wekurambidza amai Beatrice Mutetwa kumirira mutori wenhau Hope Chingono, sangano remisa Zimbabwe rinoti zviri kuramba zvichiitwa kuna vachingono zviri kubata vatori venhau zvakaipisisa. Gweta remisa Zimbabwe Muzvare Nomphilo Simanje vanoti mashandiro evatori venhau ari kuramba achioma zuva nezuva sezvo vatori venhau vari kuonekwa sevavengi. Muzvare Simanje vanoti kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa pasina chikonzero vachiti izvi zviri kuramba zvichiitika. Muzvare Simanje vanokurudzira vatori venhau vanenge vapinzwa pakaoma kuti vafone pahotline yemisa Zimbabwe +26378443738. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana havana kudarira nhare mbozha yavo.
Kusungwa kwake kunoita kuti majournalists asasununguka kuti aprovide access to information kumacitizens emuZimbabwe maererana nenyaya dzecorruption. Kubva zvino majournalist anenge akutya yatinoti fear of persecution. Majournalist anenge akutya kusununguka kuti aite expose nyaya dzecorruption kana kuti aite rely nemawhistleblower panyaya dzecorruption kana kuti corruption inonvolva vanhu vane authority kana magovernment officials. Majournalist edu achanga asina kusununguka kuti ataure nyaya idzi nekuda kwekutya kuti vanogona kuzopedziserawo vasungwawo.
Zviri kuitwa kuna Hopewell Chingono zvinoonekwa sei nemisa Zimbabwe?
kusunga kwa opochi ngonoku kuno undermine media freedom inwa constitutional right ende nekuda kwa izozo futi ino promoter inonzi media self-censorship kuburikidza nekusasununguka kunenge kwaita majournalists nema media practitioners kuti varipote nyaya dzecorruption tinoona zvakare kuti opochi ngono ari mucustody kubva musi wa 20 July 2020 kusvika nanhasi he was denied bail kunyangwe neku high court nekune justice court zvinova izvo futi zvaka undermine nawo constitutional right yake chaiyo ye right to bail. Saka tinoona takatarisana ne situation iyoyi tinoona kuti media freedom iri under attack muZimbabwe nekuti majournalists haachisina kusununguka even before arrest chero musure mekunge vasungwa vane matambudziko ari kusangana nawo kuti ma violations ema constitutional rights awo atiri kusangana nawo. Saka isu semisa Zimbabwe tiri kuona kuti the media space iri kushrinka.
Pane mufananidzo wamanga tipa here, pane umbo here wezvamuri kutaura?
Tiri kuona kuti ma media practitioners nema journalists asisina kusununguka kuti vaite basa ravo nekuti kubva zvakatanga lockdown muZimbabwe semisa Zimbabwe tarekoda over 26 cases dzema violations anoinvolve harassment, anoinvolve arrest, anoinvolve assault yema journalists. Saka tikuona kuti tine dambudziko hombe muno muZimbabwe maererano nekuatakwa kuri kuitwa majournalists kuburikidza nema enforcement officers vanoenforce lockdown pamwe chete nema soldier vanoassault majournalists. Tukuona kuti hamusisina respect ye media freedom muZimbabwe especially panguva ino kubva pakatanga lockdown.
Iyo misa Zimbabwe pane zvairi kuitawo here pamusoro pekuchengetedzeka kwevatori venhau vari pamabasa pavo?
Semisa Zimbabwe, we are still open tine hotline yedu inenge iri available, tine application yedu iri available yekuti kana majournalists akasangana nedambudziko kuti nyange vakasungwa kana kuti vakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier vanokwanisa kutibata. Isu semisa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente uyezve tine capacity yekuti kana majournalists achifila kuti vari under threat tinogona kutraya kuti tione kuti vawana nzvimbo yakanaka yekuti vambogara kure neharassment kana kuti kure neany form of attack.
Avo vange vari gweta remisa Zimbabwe muzvare Nomphilo Simanje vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinoshora zvikuru zviri kuitwa kuna Amai Beatrice Mutetwa, mutauriri wesangano iri. Vakumbirai Mafunda vanoti sangano ravo riri pakati pehurukuro pamusoro pezvekuita nenyaya iyi.
Tiri kuona nyaya yaitika nhasi inosanganisa kubviswa kwamai Mutetwa kuti vasamirire mukomana Opochi Ngono. Zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kutariswa kuti zvichafambiswa sei.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights, chii chamuri kuronga kana kuti chamunoda kuita pamusoro penyaya iyi?
Tingatauri kuti strategy zvichafamba sei, asi zvezvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuziva kuti pane zvakawanda zviri kuitwa mukuvheneka chiitiko chanhasi kuti zvaitwa nezvirizvo here zviri pamutemo here, and tichange tichizivisa nyika kuti tichafamba sei kubva patiri. Asi ngatingozive kuti gwara ratorwa nedare harisi kutifadza, harisi kufadza vana veZimbabwe. Saka takatarisira kuti tichaona kuti vakomana nevasikana veZimbabwe vayasema havanyanyopererwa zvikuru nekuti hatisi kufara nezvaitika nhasi mudare.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveutano inoti panofanirwa kutorwa matanho nekukasika ekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuipa kwekusema kana kusarura vanhu vanenge vaine COVID-19 kana vakamborwara nechirwere ichi asi vakazopora. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti veruzhinji vanofanirwa kudzidziswa kuti vanzwisise zvinoitika kumunhu anenge apona chirwere ichi uye kuti anenge asisiri njodzi kwavari. kurudziro yavarisike inouya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutaura pamusoro pedambudziko rekusemwa kana kusarurwa nepamusana pekuti vanenge vaine chirwere ichi kana kuti vanenge vari vanhu vakambopatwa nacho. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana, tirikuonawo zvekare kune dambudziko guru rerusaruro ratiri kuona yatinoti stigma and discrimination. Iri kukonzereswawo zvekare nekushaya kwedzidziso yakakwana. Vamwe vaakutotya kana kuenda kunotestwa iyo COVID-19. Vanotya kuti venharaunda mavanogara vakangozviziva chete kuti wabatwa nechirwere ichi. Tiri kuona vanhu vari kunongedzerwa, vanhu vari kupiwa mazita, dzimwe nguva mhuri yose inopedzisira yakusarudzwa vachinzi vangatakurire vamwe chirwere checovid-19 nekuda kwekushayikwa inokwedzidziso yakakwana.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kubatsira kuti vanhu vange vaine ruzivo pamusoro pekuti munhu kana akanga abatwa nechirwere ichi chakapora ivo vanenge vasisiri munjodzi?
Kune dzimwe nyika kuti varwise nyaya yerusaruro chakanangana nechirwere checovid-19 kana kuti stigma and discrimination, vane vanhu munyika kunyanya-nyanya veutungamiri avo vavari kuti ndivo machampions kana kuti maambassadors. Kunyanya-nyanya vaya vanembenge vabatwa nechirwere checovid-19 uye vobuda pachena vachiudza nyika yose kuti inini saminister nhingi-nhingi ndabatwa nechirwere ichi, votoenda kuisolation kana kuti kuself-isolation kuya. Angave ari mumwe mukuru ari muhurumende kana kuti politician wobudawo zvekare pachena achitaura kuti neniwo ndakatosangana nedambudziko rechirwere ichi kana kuti ndikasvika pakupona.
Tiri kuonawo kuti imo muZimbabwe mune vamwe vabudawo pachena, hazvibatsiriwo here dambudziko irori?
Muno muZimbabwe tiri kuona kune vamwe vabuda pachena mapoliticians, kune vamwe vabuda pachena magovernment officials vachitaurawo zvekare kuti vakabatwa nechirwere ichi vakasvika pakupona. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinokwanisa kupa ushingi kune vamwe kuti aiwa, chirwere ichi hachisi chevarombo chete, chirwere ichi chinogona kubatawo zvekare vapfumi, chinogona kubatawo zvekare vaya vane masimba akawanda wanda, uye chinogona kubata chero munhu angave ari mwana mudiki, angave ari munhu mukuru. Asi nhamba zhinji yevanhu vanokwanisa kupona nekurarama musure mekunge vabatwa nechirwere ichi.
Sesanganowo rinoshanda neveruzhinji munyaya dzezveutano, ndezvipi zvamungataurirawo veruzhinji pamusoro pedambudziko recovid-19?
Ngatiedzei nepatinokwanisa, kusangoti chero paungana vanhu taendapo, nekuti pari kuungana vanhu ndo pari kuwedzera dambudziko rekutapurirana icho chirwere checovid-19. Pari kudzidziswa, ngatiteerereiwo kana tawana mukana wokudzidziswa kuti ngatidzidzeiwo patinowana chatinobatawo chinozotibatsira kudzivirira iro dambudziko recovid-19. Asi chikuru ndechekuti mumwe nemumwe ane basa guru, basa guru rekuzvidzivirira iwe pachezvako, rekudzivirira mhuri yako, rekudzivirira avo vaugere navo munharaunda yako. Asi chikumbiro chiri kuhurumende zvekare kuti dai vachigadzirisa nhau yekuramwa mabasa nana mukoti, nekuti kuzvipatara uko hakusisina rubatsiro rwekuwanikwa nevanhu, kumakiriniki hakuna vashandi. Saka even nhau yekuti vanhu vange vachitetswa, vanotetswa nani? Ivo vashandi vacho vezveutano vari kurama mabasa, vakaenda kuzvipatara vanonobatsirwa nani iko kusina vana mukoti nekuda kwekuti vari kurama mabasa? Saka tinotarisira kuti ivo minista vatsva VP Chiwenga nasekretari mutsva vachimedza ngavatarisise zvakakwana nhau yekuramwa kwemabasa nana mukoti.
Pararira zvakanyanya kuri kuita 19 kuri kuuya apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti nevanachiremba kwave kuda kusvika mwedzi miviri vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa uye kushaya zvikwanisiro. mukuru we Health Services Board inoona nezvemashandiro evashandi vemuzvipatara Dr. Paulino Sikwasana vaudza Studio 7 kuti iko zvino havasi pabasa nekudaro havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri wesangano ravakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi hapana nhaurirano dziripo, hapana kutaurirana kwatiri kuita nehurumende. Hurumende yakanyarara officially, havana zvavati vataura nesu. Isuo vanamukoti takanyararawo, takaisa dhimandi yedu, chikumbiro chedu kuhurumende chekuti vatigadzirisire mari dzatinohora, nechekuti vatigadzirisirewo environment yemumuzvipatara mwatinoshandira.
Ndezvipi
kutipawo zvekushandisa zvakakwana zvinotidzivirira kubva kuCovid, atinoti maPPEs. Asi tiri kunzwa makunga-kunga kuti minister vedu vatsva vaChiwenga vari kushanda nebazi rezvemari kuedza kugadzirisa nyaya idzi dzatakaendesa pavari. Tine chivimbo chekuti pavachapedza kana vachinge vazova nezvavainazvo zvekutibatsira, zvekutipa zvikwanisiro zvekuti tikwanise kudzoka kubasa, inova iyo mari yema US dollar neadequate PPE, vachatishevedza, vachatiudza.
Asi vakoti vachiri kutambiriswa here mari, vari kurarama sei nekuti kanguva iyi inenge yareba vachirama mabasa vadongo?
Vana mukoti vazhinji vakanga vasisatambiri mari muna July, havana kutambira mari. Asi mwedzi uno hurumende yavadzosa papero pavanga vambovabvisa vakatambira. Tichiri nevamwe vana mukoti vashoma kusanganisira kunana Chinhoi vasina kukwanisa kutambira mari, and kurarama pavo kwakaoma, vari kurwadziwa, zviri kunetsa, vari kutambura nekuti vakabviswa papayroll. Zvinoreva izvo kuti havana kukwanisa kunge vechiwana mari dzavamwedzi muviri pari zvino vasina zvavakawana.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti hurumende yakazivisa kuti bvunzo dzegrade 7, dzeform 4 neform 6 dzichanyorwa gore rino. Zvikoro zvakavharwa muna kurume zvichitevera kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yasunungura imwe yemitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus ichiti vanhu vanogona kufamba kusvika nguva dza8 manheru uye mabhizimisi anogona kuvhara na4:30 manheru. Daily News rinoti vatsigiri veMDC Alliance muBulawayo vashatirwa zvikuru nekudzingwa naAmai Dokozani Kupe kwakaitwa makanzura avo kubva mukanzuro yeguta reBulawayo. Vakadzingwa vanoti vaimbove mutevedzeri vameya veBulawayo vatinashe Kambarami, Consilia Mlalazi, Alderman Ernest Rafamoyo, Chinevimbo Maposa naNomen Hlavani. Newsday rinoti mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakabvuma kutsigira kuratidzira kunoda kuitwa nesangano reZimbabwe Economic Freedom Fighters iro rinoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno musi wa31 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoda kuti bhodha reBide Bridge rivharwe pamusoro pezvarinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. ngave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chazezi sandarukuno ku South Africa. Chikumbira changu ndechekuti vakuru veZANU PF vatikuvadza. Ngavachirega kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Vaurayo system yedu. Iye zvinoisa hatina kwatinorapwa asi vanowana upenyu. Hama dzedu dzapera kufa. Saka chikumbira changu ndechekuti kwavari vese veZANU PF ngavachirega kubuda munyika varapwe muZimbabwe. Vagaremo even vana vavo vari kune dzimwe nyika ngavachidzoswa. Tatambura na veZANU PF. Kunyanya iye chivengana muNangagwa ngavachifira muZimbabwe sekufa kuri kuita hama dzedu. Manesi iye zvino ari kustrike. Tinorara masei nyika isina utano. Tinorara masei vanamboenda nasekuru vasina mapiritsi. Chivenga, muNangagwa, muturi mwe, ngavachigara imomo.
Maradiko vachemaravi vesevekisidhi chezenye muri yese muZimbabwe. Ini ndoda kutaurawo mano yechinive chemukati menyika yedu yeZimbabwe. Hapachina kumira zvakanaka nekuti masimba ose azosegokurwa nemasoja akushandisa simba nekuti kuvapenyu. Nyangwe ataura achida kuratidza dhareshenyu yakanaka hatenderwi saka hei pakaipa pakurarama kuoma simba ndorakushandiswa muZimbabwe. Dai vaita kuti varegerere vanhu vaite zvido zvavo zvakanyanya kuti nyika ive nerusununguko. Nhamo yakandira mazai yachifinya zvichiyana Mwari ngavapindire.
Makadii vashamarari vestudio 7. Iyi nyaya yekushungurudzwa kwevanhu munyika yedu ineZimbabwe haidi sadhaka, haidi AU, nekuti vagara vanongowira nayo ZANU PF. Kubva kumashure kwesoko vanhu vaingourawa, vanhu vaingombunikidzwa, vanhu vaingorohwa nemapurisa nemasoja. Asi tinongoona kuti paipindirana Chabombeki, paipindirana Zuma, hapana zvinhu zvinhu zvakaimbotaura. Hatiziva kuti kwoitwa sei kuti zvinhu zvakadaro zviitike muno muZimbabwe nekuti tiri kungoramba tichingombunikidzwa. Ana African Union havana zvavanomboita, hapana zvinombobuda. Ana Ramaphosa aifanira kunge akatotaura something publicly kwete zvekutuma nhume zviya. Zvinhu zviri kuitika muchivande, saka hapana here dzimwe nzira dzatingaita kuti.
Hello, hello, pa Studio 7, Masera sei apo. Rangu zitanoitwa Peter Sgauke, nobva kuChipinge uko kwaZamuchiya. Nemubvunzo wangu handinawo. Mubvunzo wangu unoti inini ndanzwa maverenga bepa napanhau dzemakuseni apo muchiti kwanzi kune vamwe vanhu vari mubato reMDC vari kuronga nezvekuti vajobs color vabviswe mubato. Hamuna kuzopedzere verenga zvakanaka bepa racho mazongoti kwazi MDC. Hatichazivi kuti MDC ipi, MDC tiere ore MDC Alliance. Kana iri MDC Alliance haizi kuzviona here zviri kuitika mubato reZANU PF kuti zvavari kuita hazisi pamutemo zvekutyora kodzero dzevanhu watowati chichi zvese zvakangodaro. Ivo vajobs color vatori right sezvo isusu tiri kurwira nyaya yekuti chipati chinonzi ZANU PF chibve. Handiti maona. Saka zvachiri kuita izvi zvekumbunyikidza kodzero dzevanhu izvi hatisi kupindirana nazvo. Vasikana vatori right saka vanoda kubvisirwa sei mubato. Havafaniri kuti vabviswe mubato reMDC nekuti manje ndo magamba acho kaiwaya vana vasikana ndo magamba acho iwaya.
Alo, 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 Pastor 7. Ndokwazi mese munotaura naNgwenya anogara kuSouth Africa kuMpumalanga. Ndomboda kumbobvunzavo kuti koti inotora mbudzi dzemumunhu achipa mumunhu dzisiri dzake inombozvifambisa sei? Nokuti chakatora zvekutaurwa nekoti ka hazvimboindirane zvinoratidza kuti vane zvabasa ravo. MDC Alliance yakaenda kumaelection yakazvimiririra nemaMP nemacouncils. MDCT yakupe akaenda kusarudzo akazvimirira akaona zvaakawana. MDC Alliance yakaona zvayakawana. Saka imimi vekoti imimi makuchaja kuti maMP haasi MDC Alliance ndiMDCT. Zvafanana papi? Nokuti chakada kutaura kuti MDCT yakatoenda kukukwidza Chamisa. MDC Alliance naChamisa vakatoenda kuno kukwidza MDCT yakupi? Saka imimi vekoti makuti MDC Alliance haisi pati pakuita sei? Iye zveki yakaanaunza kuti ZANU PF number 1, MDC Alliance number 2. Muri kumbozvifambisa sei nhaye vanhu vekoti? Mitibatsirei pabandura kuti mitibatsirewo.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavana vedunhu reCalifornia vaGavin Newsom vadzika mutemo wechimbi chimbi wekutonga kana kuti state of emergency kuti zvibatsire dunhu iri mukurwisa moto mizhinji iri kubvira mumasango eCalifornia. Dunhu reCalifornia iro riri pakati pekupisa kwekunze kwakanyanya rine moto makumi matatu iri kubvira mumasango kusanganisira imwe moto gumi nemiviri yave nemazuva matatu ichibvira. Governor Newsom vayambira kuti kunogona kuve nekushayikwa kwemagetsi mune dzimwe nzvimbo pamusoro pemoto iyi nokupisa kwakuri kuita. Danho ravatora iri rinoita kuti Governor Newsom vashandise mauto eNational Guard kuti abatsire. Mazuva matatu apfuura, nzvimbo inonzi Death Valley muCalifornia mekare yakaita kupisa kwakasvika pamadegree 130, izvo zvinonzi hazvisati zvamboitika pasi pano. Regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zekare maniru anasi apo tichikupa ya shirjimwe na Ini, jini tanono kawande, giri Washington DC ni chiti moswera zakanaka. Só com isso.